tinoti Africa inoramba ichitaura nguva nenguva musine nguva kuti zvirango hazvina kodzero, zvirango zvakatemerera Zimbabwe ngazvibviswe. Tinotarisa kuti panenge pakaita gungano rinoita seUS Africa Leaders Summit, ngavateerewo kutaura kweAfrica. Zimbabwe yakataura, SADC ikataura, Africa yese yataura kuburikidza nachairman wayo. Saka kunga kuva kusindimara nemwoyo mukukuta kuti munhu asanzwa zvinenge zvichitaura zvizvarwa zveAfrica zvese.
Asika America nedzimwe nyika dziri kuti pane zviga zvinofanira kugadziriswa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Sei hurumende yeZimbabwe isiri kugadzirisa zviga izvi?
Hurumende yeZimbabwe nevana veZimbabwe vakapiwa kuzvitonga kuzere gore ra1980. Zvinoreva kuti kuzvitonga kuzere kunoreva kuti hautemerwe chiga noumwe munhu, hautemerwe zviga neimwe nyika, kuzi hamusi pasi pedzimwe nyika, muri pakusipa kuzvitonga kuzere. Saka kuna nyika ine kodzero yokutemera Zimbabwe chiga chipi nechipi zvacho, chingava chemuhlovo upi kana mutovo upi. Nokuti tikatarisa tichidzokera kumashure mugore ra2008 pane vakaidza kuti zviitwe kuburikidza neUnited Nations. Zvinova ndo mashandisirwo anoitwa nyaya dzacho kana pasvika pakuti pane nyika yacheyama pfuura kune dzimwe. Zvakaenda kuUnited Nations, United Nations ikazviramba, ikaona kuti hapana kodzero kuti Zimbabwe iiswe pasi pezvirango zveupfumi. Asi vakaenderera mberi vachiisa Zimbabwe pasi pezvirango zveupfumi kunze kweUnited Nations, zvinova zviri pamurau wenyika dzepasi rose. Saka nekudaro zvirango izvi hazvisi pamutemo, zvirango izvi ndezveutsinye, zvirango izvi hazvibatsiri. Zimbabwe inoita zvinhu maererano nebumbiro rayo remitemo rinonzi constitution, kwete nezvinotaura dzimwe nyika. Gore rino tikateerera zvaita America seZimbabwe, toita zvinoda America, mangwana toteerera zvinoda China, kusvera mangwana toteerera zvinoda South Africa, kuti zvinotevera toteerera zvinoda kana kuti Russia. Ko isu sezvizvarwa zveZimbabwe chazoita riini zvatinoda?